Vamwe wakadoma vamutimbanyoka semutevedzero wameya kutanga kwesvondo rino uye nezuro chaiko meya vechitungu dzavalavhumo maiko vakatozivisa makanzura ese edhorobha iri nezvedanho iri asi munyori anoona nezvematunhu mumdc alliance vaseso zvidzai vaudza studio 7 kuti zvakaitwa navamoyo zviri kunze kwemutemo vachiti makanzura pachawo ndiwo achagara pasi osarudza mutevedzero wameya
kubva musi wa18 August kusvika musi wa7 September kanzuru ichasarudza zuva rainoda zvayo yosarudza umwe wavo kuvakansela kuvadetimeyanaga ndo zviripo zviri pamutemo ava vadyirai mwoyo avo vanozivawo kuti zanu yakarambiwa navanhu kwose munana Harare munana chitungiza imomo saka vanoda kungoshandisawo mavasimba avo kuita zvechibhinya
vamwe vakati kanzuro yechitungiza yainge yatadza kusarudza mutevedzero wa meya ndosaka vakadoma vamutimbanyoka vachishandisa mitemo yenyika mukuru wechitungwiza residence trust muzvare alice diana kuvheya vaudza studio 7 kuti vakashamisika nekuita kwavamoyo
tichiri kuita tsvagurudzo seboka rechitungwiza residence trust kuti tione kuti zvakafamba sei uye zvekare tikanyora tsamba yekukumbira kuti kana zvichibvira tiite meeting navajuri mwoyo kuti tinzwisise kuti vazosvika padanho rekutitsvagira deputy mayor zvisiri pamutemo zvakafamba saka ndiwo manira zvakaita uye zvekare vamwe vese vagara muno mumusha wechitungwiza iri mumaward 25 havasi kugutikana havasi kufara navo
asi mukuru wesangano remetropolitan residence forum amabela sikumalo vaudza studio 7 kuti kanzuro yechitungwiza yakatadza basa vachiti ingadai yakasarudza mutevedzero wameya gore rapfuura zvichitevera kudzingwa kwavamutunzi nemamwe makanzura kunyange hazvo mutevedzero wameya akadzingwa basa musi wa4 Mbudzi gore rapfuura munyori wechitungwiza akazivisa kuti chinzvimbo ichi chakange chisina munhu musi wa18 mwedzi uno nekudaro kanzuru ine mazuva makumi matatu kubva musi uyu kuti isarudze munhu anotora chinzvimbo ichi hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti tizodivi ravo panyaya iyi pari zvino kanzuro yechitungwiza ine makanzura makumi maviri 16 emdc alliance nemana ezanu pf ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.